Mutumbi waArchbishop Guti watambirwa nezvihuru nezvihuru zvevanhu zvanga zviri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, zvimwe zvakazadza mugwagwa unobva kunhandare iyi uchienda kuchechi yeBrayside, uko kwakaitirwa munamato wekuvagamuchira. Vachitaura pamunamato waitirwa murume wavo masikati anhasi, amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati murume wavo akaita basa rakanaka kusimudzira vanhu vemunyika zvese nevekunze kweZimbabwe.
Murume arere apa uyu akaita basa rakanakisa rakachinja upenyu hwevanhu mune zveutano, vane zvavakaita kuchiti mune zvedzidzo vanga variko kuzouyawo mukudzidzisa pamusoro pekutanga nekuita mabhizinesi anopa chouviri. Vakadzidzisawo pamusoro pekusimbaradza mhuri nekushandisa maoko. Basa ravo harina kuperera muno chete, asi rakatekeshera kuenda kune dzimwe nyika.
Vamwe vave kutyira kuti kushaya kwaArchbishop Guti kuchaita kuti kereke itsemuke repakati sezvakaonekwa kune mamwe makereke akaita seZCC, iyo yakatsemuka mushure mekushaya kwayakaitanga. Asi vachitaura neStudio 7, munyori mukuru weZayoja Forward in Faith Ministries, vaMishek Muyambo, vati chechi yavo haisi kuzoita dambudziko rekuwana achaitungamirira.
Chechi inotungamirwa neExecutive Board yeZayoja Forward in Faith. Saka isusu da hatinesi kutya kungonetseka kuti vanhu vanoona division vatingaone unity vanhu verudziyo.
Elder Placidus Majoni, mumwe wevanopinda kereke yeZayoja mudunhu reMbare, vati Archbishop Guti vakavasimudzira chose seshirikadzi.
Ndizvo ndinogara kusonini ndokwandiri kugara ndine sendi yangu. Zayoja Forward in Faith yandisimudza kuti pakandiri pano nhasi. Dena ndiri musinguri womunyika asina kuwana Mwari werudziyo. Zvimwe nezvenguva ndakaenda papa kudhara nezvirwere, asi kuForward in Faith takadzipa iye noti ini noti ndoyandisvika pano nhasi.
Mumwewo anopinda Zayoja vafamidzai mafetu, avo vanopindira kuDhama Falls vayamurawo mabasa akaitwa naArchbishop Guti.
Kanyange inyika ndichisipa chamunofanirwa kunge munacho ndechokunamata, nekuti mukabatira pandiri ina handisi Mwari. Mwari wandinonamata ndiyo munofanirwa kunge muchinamatira paari. Ndiyo zvandakadzidza kuna baba Guti, uye akatidzidzisa kuti munhu anofanirwa kushanda nemaoko, achishanda nesimba asava nechinhu munesa.
Muvambi nemutungamiri wekereke yeGreater Love Ministries, Apostle Ronald Mhlaba, vanoti upenyu hwaArchbishop Guti hunoratidza kuti kupinda makereke akasiyana hakutadzisi kudanana nekusimudzirana.
Ende ukatarisa kunyange pavazotisiya, havasi vekuZayoja chete vakaratidza kurwadziwa. Even nevamwe vemamwe machurches, even nevasinganamate vaiona mastatus avo, macondolences avo, iri saini yekuratidza integrity nelegacy kukura kwayanga yakaita, not just in Zimbabwe but beyond Zimbabwe. It's a lasting legacy. Kwete kuti ichanetsa kureplace, haya baba Guti haisi kutozoreplaceka.
Mushure memunamato uyu, mutumbi waArchbishop Guti waendeswa kuimba yerunyararo yenyaradzo funeral services, uko uchachengetwa kusvika musi wa3 Nyamavhuvhu 2023. Kubvawo musi wa3 iwowo kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu kuchaitwa mabiko ekupemberera upenyu hwavo kunhandare yeNational Sports Stadium, kuchizoitwa munamato weusiku wese musi wa5 iwowo mufi achizoradzikwa kunzvimbo isati yaziviswa. Archbishop Guti vari kuchema kwemazuva 30, uye nyika dzepasi rese dzichiri kutumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwaGuti, kukereke yeZayoja nekunyika yeZimbabwe. Kereke yeZayoja Forward in Faith, iyo yakavambwa naArchbishop Guti, inonzi iri munyika dzinodarika zana. Vanasoro jena vesangano redzi African Christian Council International, ACCI, vakatonyorera hurumende vachikumbira kuti Archbishop Guti vaitwe gamba renyika pachitariswa mabasa avakabata pamwe neakabatwa nekereke yavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.